inini ndangoti murimi cheche anoda kurarama nekurima apane kuuriza hope infekti varimi tisone nezi takapusa nanoezi wefrench kuti zvinhu zvinenge naka manayiro ari kuita mvura mazuva ano nezviri kutaurwa nevanotaura nezvekuti zvishaire pakasei zvichange zvichanaka let go but mvura zviri kuichauyaya inokwanisa kuti mbeu dzikwanise kusvika asi chikuru chekuti vanhu ngatirime mbeu dzinoshidzira kuibva kwete mbeu dzinotora mwedzi yakawanda isati dzaibva also titeredziso kushiti yekurima iko zvino tirevezomunyanya kumirira to the middle of January the first quarter of January tinge takwanisa kurima mbeu dzinokwanisa kuchimbira kuibva.
Pane vamwe varimi vakanga vaisawo mbeu dzavo pasi asi tinonzwa kuti dzakanga dzatoratidza kufa nezuva rakambouya iri, vangaita sei varimi ava?
Ngavarime patsva vakaurure chida vangangoitawo shumu fertilizer inenge shoma hezi fertilizer vagara vaisa kana inge vakaisa but the best kukaurura kujekorera kudyara patsva because rijini yakabuda yacho yakabuda ine makwanzva makwanzva ishina chakanyatsokunaka saka ndipozvekudai varimi vadzokorera kurima zvingatibatsire.
Kwauyawo nyaya yezvipfuwo, muri kuona here zvaakukwanisa kunge zvichiwana rufuro kubva kutanga kunaya kwaita mvura uku?
Ini ndinofunga kuti pazvipfuwo apa zvipfuwo zvichawana uswa hwaakuita zvakanaka. Ukaenda mumamombe mune zvipfuwo mbudzi newai rufuro hwaakubuda zvakanaka, hunoa zvakanaka and nezore ririko infekti kukura kwacho kutonakidza. Asi ngatideruka kuti destocking kana kumbobisa dzimwe dzenhinyanyarama dzichingowanda zvangonaka kuitira kuti dzeshoma dzinosara dzinge dzine dzakakwana patinge dzoita kuwinda dzinge dzakakora zvekuti hadzizokwanisa kuafrikana tikakuti hatishoma but also nguva ineo inowanza zvirwere zvirwere zvakafa nezvetick borne disease ana January disease saka tongoramba takangwarirawo kudhibhisa kunga yamishonga inofanirwa kutarisa zvirwere kuti uzo chikora hadzo asi dzine dzobatwa nezvirwere.
Tichitarisawo madhamu nenzizi, muri kuona maane mvura here inokwana pamwe chetewo nevamwe vanenge vachitarisirawo kushandisa mvura yepasi yemadiridziro?
Madhamu hasati azara zvachose infact mvura yakona yakaita iyi haisati yakuyerera to the extent yekuinda kunozadza nzizi. Ndakaona kwandakafamba inini iri shombe rino ava nemanzizi anzatimaane mvura water table yati yakwira.